Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 8 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votsigira gwara rehupfumi regurukota rezvemari vamuculi Ncube panyaya yemitero.
Inflation ikukwira mazuva ose, toti nhasi katasa mari nenge ine $100 inenge ichinzi 350, the next day ya 400. Akatinosvika kupi? Vakuto adjust over price avo kuti aenderane nechi neinflation.
Mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru, zvimwe zvinhu zvichitanga kushayikwa muzvitoro, kunyangwe RBZ ichiti yawana chikwereti chinosvika zviuru mazana mashanu chekupedza dambudziko iri.
Vanhu vari kuafektwa chikwereti varwere. Maritelers nemahotelers, mahotelers vakahoda on people because we know kuti munhu ari kuafekta at the end of the day is the murwere mani.
Mishonga yoshayikwa muzvipatara, uko makambani emamedical aid oramba kutambira makadhi evanhu achiti hakwanise kubhadhara mari. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa votarisirwa pachirongwa cheLive Talk kuti vataure mamiriro akaita zvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vari kutsigira zviri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Vamunangagwa vavimbisa kuti vachagadzirisa zviri kunetsa munyika munyaya dzezveupfumi, asi vachiyambira kuti zvichamboremera vanhu vakawanda. Asi mutauri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vanoti hurumende yavamunangagwa yaremerwa nezvinhu. Mumashoko avo kuvatori venhau, vaMafume vati ZANU-PF haikwanise kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi nekuti haina mazano acho. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo zvapa kuti munyika mushomeke zvakanyanya mafuta ekufambisa dzimotokari, zvekudya nemishonga yekurapa zviri kushayikwa kana kudhura zvakanyanya. Gavhuna weRBZ Dr. John Mangunja vanoti zvinhu zviri kukonzerwa nevanhu vari kungovhunduka, kunyangwe vari kuti vakawana mari inosvika mamiriyoni zviuru mashanu yekutenga zviri kushayikwa. Gurukota rezvemari vaMutuli Ncube avo vari kuBritain havana kudayira nharembozha yavo. Gurukota rezvemaindustry vaNgobizita Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vari kuTurkey uye havakwanisi kutaura nezviri kuitika pari zvino. Asi kuchinoi mutori wedu wenhau ata achigoriwa anoti zvimwe zvitoro zvange zvakavharwa.
Zvitoro zvanga zvakavhara zvinosanganisira zvitoro zvikuru zveMetro Peach, Farm Shop, Exide Batteries neGain pamwe nezvimwe zvitoro zvinotengesa mishonga. Zvitoro zvanga zvakavhurwa zvanga zvichitengesa zvinhu nemari iri pamusoro zvakanyanya. Vafungai Muzeza vanogara mumusha unogara veruzhinji wechikono hono. VaMuzeza vanoti vemuzvitoro vave kumbomira kutengesa sezvo mitengo iri kuramba ichikwira zuva rega rega, izvo zvinoita kuti mari yavanenge vatengesa ishaye basa.
Inflation is ikukwira mazuva ose, toti nhasi katasa mari nenge ine $100 inenge ichinzi 350, the next day ya 400. Kati tinosvika kupi? Vakuto adjust ma price avo kuti aenderane nechi ne inflation iripo.
Vanotiwo hurumende inofanirwa kubvisa mari yebond kuti mitengo igadzikane.
Chinofanira kuitwa strictly government ngaibvise bond, then uenda kana ku rand kwadopta ku rand kana kwadopta ku US kwatati was apana atibude kana tinechi mari chiya che green apana zvatinoita zvinongoramba zvichikwira ende nenhau yefuel nekunetsa kwayo no food ndo zvimwe zvirikukonzeresa.
Valaki Munangatire vanoti vari kuvhara zvitoro vari kuzvipa mukana wekukwidza mitengo uye vari kuhodha havana chivimbo chekuti zvinhu zvichawanikwa muzvitoro munguva pfupi iri kutevera.
There is a way vanhu vachiita this panic buying. They are not setting the future. Ima basic commodity. Kuti acharamba ariko here kana kuti we are going back to the 2018 scenario. Mashopu vari kukwidza mitengo vanhu vakorodawo zvichika vanhu vari kukwidza mitengo.
Zvimwe zvitoro zvinotengesa mishonga zvanga zvakavharwawo munzvimbo dzakaita seChegutu, Banget neMasvingo. Mumwe mugari wekumasvingo uye vari sachigaro weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, avo vatadza kutengera mai vavo mushonga, vanoti chitoro chinotengesa mushonga chavharwa vachiti havachatambire mari yemabond.
Tikawo pafamasi ndautenga mushonga wamai vangu vanorwara. Ndokuwana famasi tovhara. Ndikabvunza kuti muri kuvharirei. Zvikanzi taagira kuti tivhare nokuti mari dzatinotenga tinotenga mishonga namaUS dollar. Kana tikatengesa nebond hatikwanisi kuti tizonotenga imwe mishonga.
Zvimwe zvitoro zvinotengesa zvinhu zvekuvakisa zvakaita sesimende zvave kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica kuchengetedza kukosha kwemari yavo. Mafuta ekubikisa aya anoita madhora matatu nemashereni manomwe anga ave kutengeswa nemadhora masere. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chiguriwa.
Zvimwe zvitoro zvinotengesa mishonga kana kuti mafamasi zviri kuvharwa kune dzimwe nzvimbo nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADHR, rinoti bazi rezveutano riri panguva yakaoma nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mutungamiri wesangano reFarmaceutical Society of Zimbabwe, PSZ, amai Poshia Mwendera, vanoti kushayikwa kwemari yekuti vatenge mishonga nezvinodiwa kugadzira mishonga munyika ndizvo zvauraya basa revanotengesa nekugadzira mishonga. Sangano reZimbabwe Diabetes Association, iro rinotungamirirwawo nevave mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunorwa Mangwiro, rinoti riri kushingirira kutsvaga nzira dzekubatsira nadzo varwere veshuga kuti vawane mishonga pachena senzira yekubatsira varwere munyika. Dr. Mangwiro vati vakabatikana uye havana kukwanisa kutaura zvizhinji maererano nekushayikwa kwemishonga munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemishonga vachishanda nekambani yeAfrofarm Pharmacies vaMartin Chinembiri kuti tinzwe zvizhinji.
Vanenge vachida ma raw materials ekuimporta vanenge vachida forex ekuimporta ma raw materials acho. Saka the forex component ndo iri kuaffecta everything. But at the moment there are a few ari kuwanika especially pama antidiabetic ne any other ma chronic ailment. Pane a few ari kuwanika. But actually, arikuwanika market is also justifiable zviri adequate because of forex, the shortage of forex. Arikufanira kuimportwa actually nenyaya yekuti forex iri kushayika. It's either arikurashenwa kana kuti arikutowanika zvachose.
Saka pane imwe nzira here inogona kushandwa nayo kuti zviite sezvinoita nani munyika?
As long as RBZ ikasa unveila the necessary forex ma challenge zvinoramba chingoripo. My importers is at the moment tikangoti beginning Friday the bulk of them vanga vakuti vanogona kuwana vanenge vane a few items dzavanadzo but varikuda kutengesa neforex. Saka implication manje hazvina ndeyekuti isusu as ma retailers tinenge tiri kutengesa nemaswipe nema eco cash like mobile money ni ma bonds because dollar nyanya waneke. We need to increase prices and kuti tizokwanisa kuwana kuaccess forex pa public market. ne rate yacho iri ku public market kuti tizokwanisa kuenda kuma supplier tikwanisa kunowana tikwanisa kutenga ne forex yacho kuti vati supplier mishonga yacho ivo kuti vazokwanisa kuzokwanisa ku importa from outside ma madzaka importa kuti vakwanise kutaona availability mishonga yacho.
Saka manje zviri kusiya business rakamira papi? Kufanike kumasvingo tatonzwa kuti masvingo yese hakuna kana farmers one yakavhura izvozvo.
Ya, Harare, unfortunately, andasina kuzoita angusavhi yacho. But the bulk of them, especially muCBD, vakavhara. Challenge iripo ndeyekuti vanhu vari kuti it's greater to hold on to stock izvezvi. Moveza manecessary adjustments kana makuziva kuti zvinhu zvakanaka kupi. Pane kuti uende to stock handizi. Usiri kuziva the replacement value, like the replacement price yacho. Kana wakuda kuzonotenga chinhu chachona. So the bulk of the guys vati better kuvhara hold on to stock. Ende vamwe vacho vatovhara because havasitorina chekutengesa zvazvino.
Manje zvinosiya varwere vari papi izvi?
Ndoparanfortunately kuti vanhu vari kuaffectwa sikereke varwere. Maritelers nemahoselers, mahoselers vano vaka hold on to stock because we know kuti munhu ari kuaffecta at the end of the day is the murwere manje because one, if you have to get to that, because I know of a few retailers who are going to exclusively US dollar. So, if you have to worry about it, I can't say that it's either forex, or US dollar, probably three times the amount that they used to get the medication for maybe 2 weeks ago.
Nyanzvi munyaya dzezvemishonga vachishanda nekambani yeAfrofarm Pharmacies vaMartin Chinembiri vange vari parunhare muHarare vachitaura neStudio 7. Zvichakadaro hazvinawo kumira zvakanaka kuBulawayo. Mutori wedu wenhau Taurai Shava atipa nyaya inotevera.
Sekune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, zvitoro zvakawanda muguta reBulawayo zvakwidza mitengo yezvinhu zvinowanzoshandiswa nevanhu zuva nezuva, kunyanya mafuta ekubikisa pamwe nemukaka. Nekune rimwewo divi, zvimwe zvitoro zvinotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana, kusanganisira chikafu pamwe nezvimwe zvakadai semishonga nechikafu chezvipfuyo, zvange zvakavharwa nechikonzero chinofungidzirwa nevakawanda kuti inyaya yekuda kukwidza mitengo. Vemakombi anoenda kumisha inogara veruzhinji vakwidzawo mari yekufambisa. Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vange vachitsutsumwa zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu. Mumwe wevanhu ava ndomumwe mudzimai angozvidoma nezita rekuti amai Ndlovu, avo vati vanoshora vanotenga nekutengesa mari pamusika mutema vachivati ndo vari kukuchidzira kukwira kwemitengo yezvinhu. Izvi zvatsigirwawo nemumwe murume angozvidoma nezita rekuti George, uyo ati anoshamisika kuti sei hurumende isiri kuda kugadzirisa nyaya yekutengeswa kwemari pamusika mutema.
Hurumende iri kutadza here kuti sipedze nyaya naspeteren once and for all, because hatingatongwi navanhu vashoma isusu. Isitomukira kumabasa toshewa mari takunotenga murod neimwe mari yakwidzwa futi.
Reginald Shoko ndiwo mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland uye muongorori wezveupfumi akazvimirira ega. VaShoko vati kunyange hazvo vanotengesa mari mumigwagwa vachibatsira kuwedzera kusamira zvakanaka kweupfumi, dambudziko guru inyaya yekuti vanhu vakawanda havana chivimbo neupfumi hwenyika. VaShoko vatiwo rimwe dambudziko inyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vari kuita umbimbi ndoga kana kuti mazvake mazvake, izvo vati zvinoita kuti matambudziko akatarisana nenyika anetse kugadzirisa.
Prices yatakatarisana nayo inobva apa kuti kune mari yakakrietwa yakawanda nehurumende nenyaya dzematreasury bills yavaiborowa kubva kureserve bank yakuwanikwa zvichinga chabhalansi mari iri kusekuleta muekonomi nemari dziri muratgs.
Vamwe vanhu kusanganisira vatsigiri vebato reZANU-PF vanoti vemabhizimisi vari kukwidza mitengo zvenhando senzira yekuda kushoresa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo. Asi mutauriri webato reZAPU vaiPitule Maposa vaudza Studio 7 kuti chinhu chikuru chiri kukonzera kuti zvinhu zvisamira zvakanaka munyika kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ngatizivei kuti vana sipateleni chimwe chezviratidzo chedambudziko guru riripo. Dambudziko guru ratinaro muZimbabwe rine chokuita nematongerwo enyika. Takaenda kusarudzo muna July vakahwina, asi tinoziva kuti pane dambudziko rekusatambirika kwavo yatinoti legitimacy muchirumbi. Havasi kutambirika across the society, havasi kutambirika kunzvimbo dzakawanda, nizvo zviri kukonzeresa zvose zvatiri kuona izvi.
Mitengo yezvinhu zvakasiyana-siyana iri kukwira kubvira svondo rapera, apo mukuru webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vakatura mamiriro ezvinhu munyaya dzekushandiswa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaGift Mutashu vanoti kusanyatsojeka kwegwara rekutora panyaya yezveupfumi ndiko kuri kupa kuti mitengo yezvinhu isagadzikane. Blessing Zulu weStudio 7 avabata kuti tinzwe zvizhinji.
Ndingati nhau iripo ndekuti mari yemubhanga RTGS nebond note zviri kudonha huremu kana takatarisa kana kuti tichikombeya neUS dollar kubva pakaannouncewa mapolicy measures maviri aya midterm monetary policy pamwe chete nefiscal roadmap yakaannouncewa navamutirinuri. Saka zvazvakaita ndezvekuti zvakaita kuti pange paine kakugedhageda mumaketi. Kakugedhageda ikako kanoreva kuti vanhu vanenge vari kushaya chivimbo neRTGS balance kubva payanza haina kuenzana neUS dollar. Chimwe chikonzero ndechekuti nyika yenguva yakati rebei ichishaya foreign currency. Saka foreign currency ndo inonyanya kudiwa nevanogadzira zvinhu kuti vange vachinotenga maraw materials akasiyana siyana ekuti varambe vachigadzira. Saka panguva inoi pamboita mukaha uripo. Saka mukaha iwoyo unogona kukonzera zvakare kuti zvinhu zvinge zvichishomeka mumaketi. Uye mukatarisa demand, kudiwa kwezvinhu muekonomi uripo kwakanyanyisa. Asi nekuda kwechikonzero chemapolicy iya inorestricta kana kuti isingabvumidze kuti zvinhu zvinokwanisa kugadzirwa muno zvinge zvichibva kunze kwenyika neuwandu zvaita kuti pange paine zvinhu zvishoma.
Ko, vamwe vari kuti imi vemabhizimisi ndimi muri kutengesa zvinhu zvacho pamukoto, zvobva zvaita kuti zvinhu zvinyanyoita manyama amire nerongo. Vamwe vari kuti mafuta haawanikwe muzvitoro asi mumugwagwa anenge akutengeswa nekana $15 chai.
Kutaura kusina maturo, kutaura kwemunhu asina zivo. Hapana chinowanikwa nemunhu webhizimusi kuti zvinhu zviwanikwe panze pechitoro chake zvisimo muchitoro make. Bhizimusi ukarivhura, chinhu chokutanga unoda kuti unge uchiita profit.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaGift Mutashu vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vechidiki veZANU PF vanoti vari kupa vanotengesa mari pamisika mitema svondo rimwe chete rekuti vange vabuda mumigwagwa mavari kuita basa rekuchinja mari. Kukundikana kwavo vanozovatorera matanho akaomarara. Munyori anoona nezvevechidiki muZANU PF uye vari mumiriri weGutu South vapupuraito garepi vanoti urongwa hwavo ndehwekuti munhu wese munyika ange achishandisa mironga iri pamutemo munyaya dzezvemari, kwete kuti mari inoshayikwa mumabhanga asi yowanikwa mumigwagwa. Vatogarepi vanoti boka ravo rakaita ongororo izere panyaya iyi uye vanhu vacho vari kuita zvekutengesa mari pamisika mitema vave kuvaziva nemazita nenzvimbo dzavanoshandira. Vanoti pari zvino vari kukurudzira kuti vose vari kuchinja mari zvisiri pamutemo ava vaende vega kunoisa mari idzi kumabhanga vasati vatanga kuvatevera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navatogarepi.
Urongwa hwedu ndohwekuti munhu wese anofanira kunge achishandisa yatingati financial system, kuenda kubhengi nemari dzichibhengwa, mari idzodzo dzichishanda kuvandudza nokubudirira kwenyika. Tinotarisirazve kuti kana kunge ava kutengeswa kana kuchinjana kwemari ngakuitwe namabhanga kana vaya vanonzi maberuti change. But zvatiri kuona iko zvino ndezvokuti mari dzinochinjwa mumaroads. Saka magariro iwawo angakanganisa vanhu venyika. Vanhu vangaita ukumbo nenguva shoma-shoma nokuda kwavanhu vanoita zvinhu zvisina tsika, zvisingambovaki ikonomi yedu.
Tinoona kuti idanho rakanaka zvikuru ramuri kuronga kuita iri vatogarepi, asi rinokwanisa kubudirira sei tichiona kuti vari mumigwagwa umu vanhu vasina nzvimbo yavanonzi unomubata apa?
Kuti tizotaura kuti muzvihwe takanga tatoita ongororo yedu yakakwana, tava kuvaziva namazita nepavanoitira basa ravo. Zvese taakuzviziva, ivo voganga vango ita vana veZimbabwe kwavo kutongotora mari dzavo voendesa kubhengi. Isu hatingabvumiri kuti nyika yedu igobudirisa ivavo vashoma vari kutamba nemari. Havana production. Nyaya yavo ndeyekungomira parod vachiti sipateleni uya pano shamwari achizuza mari hobho hobho. Inoinyuwani iri kubvepi? Ndiani unayo? Toda kuziva kuti yakabvepi. Saka tinotova nemugwara izvo hwekufamba kunotaura navose vanoita zvemari, vamabhanga ivatoda kunotaura navo. Mari yatinoona pamusika nyuwani iri kubvepi? Ivo vamangudya tichatotaura navo. Minister of Finance, toda kuziva hatisi pamics dziya dzetiyori.
Pane vamwe vari kuti ivo vari kuchinja mari mumisika mitemai vanhu vanenge vachitsigirwa nevakuru vari muhurumende nemapato ezvematongerwo enyika. Imiwo munoti?
Hatingazvizivi, asi kukurowo yedu iri kuenda mberi. Isu tichaenda kunoonana naivavo vari kuchinja mari nokuti hatova kuvaziva. Saka toda kunovabvunza ivo. Hatina simba rokuvasunga. Asi zvimwe kwazvo savana veZimbabwe tinogona kuti haizvazviitwi.
Munyori anoona nezvevechidiki muzano PF uye vari mumiririri weGutu South vapupurai Togarepi vange vari parunhare muHarare. Najonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vabatana nhasi nevamwe vatungamiri vebato ravo kuradzika munin'ina wevaive mutungamiri webato ravo muchakabvu Morgan Tsvangirai vaCasper Tsvangirai avo vakashaya nemusi wemugovera kukwekwe. VaCasper Tsvangirai varadzikwa kubhoera nhasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa nezuro muCameroon yakacherechedzwa nekusavhota kwevanhu vakawanda uye mirizhonga yakaitika mudunhu renyika iyi rinotaurwa rurimi rwechirungu. Motokari inotakura mafuta yekufambisa yakaroverana neimwe nemugovera muDemocratic Republic of Congo. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakafa, vanodarika makumi masere vakatsva zvakaipisisa. Apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi waGumi Guru semwedzi wekucherechedza chirwere chegomarara repazamu, Sangano reCancer Association of Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru nekusanyatsonzwisisa nezvechirwere ichi kunoitwa nevamwe vanhu munyika. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Sangano iri rinoti kune vanhu vakawanda vanoti vakabatwa nechirwere chegomarara vanotanga vamboenda kumaprofita kana kunganga vozopedzisira vaenda kunana mazvikokota chirwere ichi chakomba izvo zvinozoita kuti kurapika kwacho kunetse. Chipanga mazano musangano reCancer Association of Zimbabwe muzvare Priscilla Mangwiro vanoti zvakakosha kuti vanhu vaende kunana chiremba vane unyanzvi kana vachinge vawirwa nedambudziko iri. Muzvare Mangwiro vanoti zvakakosha kuti vanhu vagare vakaongororwa chirwere chegomarara zvikuru repamazamu.
Tiri kuita dambudziko pakurapwa kwegomarara rekuti tinoona kuti ana mai vakaona paine chaipa pazamo, vamwe vanouya mazamo akatemerwa nyora, vamwe vanouya zamo ratoora. Tovhunza ko inda mai kunonoka, vokudza kuti ndakamboendeswa kwasekuru nhingi, ndakamboenda kunonamatirwa kwamuprofita nhingi, saka zvazoramba ndiko tauya. Saka tiri kuti ana mai, even ana baba, ngatisatambisai nguva tichiramba tichimbotenderera. Kana tatongobatwa gomarara ngatibvai tarapwa tibatsirwe.
Muzvare Mangwiro vanoti gomarara repamazamu ndiro rechipiri pamagomarara ese ari kuraya vakadzi muZimbabwe.
Takabata nzama gomarara esano batana baba nana mai, tinoona kuti breast cancer nyika dzose dzabatanidzwa negomarara rinobatana baba nana mai rinenge riri pechipiri. Ende uyezve muZimbabwe vanhu madzimai kana vanhu vari kufa nebreast cancer is the 5th cause of death. Tiri kuti ndopa number 5 kuuraya vanhu pamagomarara ese abatanidzwa anobatana baba nanobatana mai. Then kuvarumewo pakati pemakore 15 ne-19 ndomasera madikisa ati abatwa nebreast cancer muno muZimbabwe.
Mushure mekunzwa nezvechirongwa cheCancer Association of Zimbabwe mumwe mudzimai amai Gertrude Magwaniza vanoti vakaenda nemwanasikana wavo kuti aongorore zibundu raiva muzamu rake.
Zvikanzi mwana wangu aita bundu pazamu, saka ndakavhunduka ndikamhanya kunomutora kuchikoro. Nekuti mumhuri medu mune hanzvadzi yangu imwe yakatodimburwa gumbu. Ndakabva ndanzwa kutya chibada mhanya naye kuCancer Center. Pandakaenda nemwana wangu kuCancer Center pawangu svika vachiona bundu racho vakabva vandimhanyisa kumadoctors vakatienda uno mumhanyi munotestwa kuti chingave chii. But I just thank God kuti akangonzi ibundu harisi cancer.
Muzvare Mangwiro vanoti pane zvinhu zvakawanda zvinoisa madzimai panjodzi yekuva nechirwere chegomarara yepamazamo.
Kuti amadzimai ari pamusoro pemakore 40 zvichienda vari panjodzi yakakura kupfuura amadzimai echidiki. Asi madzimai echidiki nana baba vechidiki navo vanogona kubatwa negomarara rezamo. Kwaita yatinoti nhorondo, kana mai vako mukoma kana munin'ina wako kana mwana wako kana tete vako vakambobatwa negomarara rezamo kunyanya vasati vasvika pakuguma kuteera pachirungu yatinoti menopause, mukana wako iwewe semunhu unenge wakati kwirei wekuti munhu ugobatwa negomarara iri.
Muzvare Mangwiro vanoti zvimwe zvezvinhu zvinokonzera chirwere chegomarara kudya chikafu chine mafuta netsvigiri yakawandisa.
Saka tinokurudzira kuti ngatidyei chikafu chine mafuta enyama mashoma nechikafu chine utsengwa pachirungu yatinoti fiber yakawanda zvichisanganisira michero yedu, mafruits nemavegetables edu.
Muzvare Mangwiro vari kukurudzira madzimai kuti vashandise mukana wemwedzi wagumi guri kuti vaongororwe chirwere chegomarara pamwe nekudzidziswa nezvechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vari kubatwa nechirwere ichi pagore rega rega uye vazhinji vavo vanozoona vana chiremba chirwere chakomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Keri Mudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tichaita hurukuro nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nezvemamiriro akaita zvino munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare patichakupai zvechimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Standekile Mhlanga achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
Soku isika disenda.